vakapinda muchirongwa ichi icho chaikokerwa naShaka Sali weVOA naRuvene Koparinyatwa weZim Papers. Ndimu zvinafundo Love Momadhuku veNational Constitutional Assembly, Dr. Ngosana Moyo veAlliance for the People's Agenda, uye vatenda ibiti vainge vakamirira vaNelson Chamisa veMDC Alliance navaChris Mutsvangwa vainge vakamirira vaEmerson Mnangagwa veZANUPF. Vatungamiriri vese vakapiwa mukana wekutaura urongwa hwavo pamusoro peZimbabwe uye zvavachaita kana vachinge vakunda musarudzo. Kunyange hazvo mapato anopikisa vakati ZANUPF inofanira kubviswa pachigaro nekuti ndiyo yahondonga nyika, vaMutsvangwa vakati vanovimba kuti bato ravo richakunda uye vakavimbisawo kuti vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo. VaMutsvangwa vanoti vakafarawo chose nekuzvidzana kweVOA neZim Papers.
Tinoda kutarisira kuti vacharamba vachisangana kuchipiwa pfungwa dzakasiyana-siyana, kuonawa Voice of America ichiuya muZimbabwe ichibatana nevanhu vemuZimbabwe kuita mabroadcast, chinhu chakanaka. Tinoda kuti chirambe chichienderera mberi. Ndofungira kuti mamwewo mastations achabva kune dzimwe nyika achauya achidai.
Vabiti vakati havana chivimbo nezviri kuitwa neZEC kunyange hazvo vari kupinda musarudzo idzi. Vakati vanhu vemuZimbabwe vanokwanisa kuratidzira sezviri mubumbiro remutemo kana vasina kugutsikana nemabasa eZEC. Mashoko aya akatsinhirwawo naDr. Ngosana Moyo, vakaudza vanhu kuti ZEC yakundikana zvachose kuita basa nemazvo. Komishina weZEC vaQuvani Moyo vakati vari kuita zvose zvavanogona kuti vaite sarudzo dzakachena. Vanongora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaMaxwell Saungweme vakaudza Studio 7 kuti zvakaitika zvakanaka chose uye zvinoratidza kuti vaMunangagwa vari kuratidza vanhu kuti hurumende yavo iri kushandura zvinhu.
Asi iye pachake ndizvo zviri kuitwa kuti ED awane another 5-year term munye. Ndozvaari kungoita even kunza maobservers nechii kuda kuzama kuti chii vanhu vaone kunzwa kuti zvinhu zvachinja. Asi donzvo nderekuti aramba ari panyanga kumakore mashanu ari pe.
VaMadhuku vanoti vakafara chose nekuwana mukana pachirongwa ichi, asi vanoti vaizonyanya kufarisisa kana dai vaMunangagwa navaChamisa vainge varipo.
Ndokukanganisa kuya kwekuti ava sina kuuya vari vaviri, vanhu vakangozara musoromo vachifunga kuti ndo vakuru vakuru vezvematongerwo enyika, saka havadi kudzika pasi. Vakutona vamwe macandidates kunge vari kuvapedzera nguva, ndopfungwa dzavo idzodzo. Saka tiendi kunodibheta, aiwa ndinodibheta nanhingi ndiani. Ndokukanganisa kana taa kuti macandidates akafanana, tinozoona musi wa 30 kuti ndiani awina. Saka ndinongoona kunge kusahanzisa kwavo, but handinga vati hanzi vaifanira kumanikidzwa kuti vauye.
Vakange vakamirira ZTN vaniko abote vanotiwo chinangwa chekubatana neVOA pachirongwa ichi chakange chiri chekupa vana veZimbabwe pasi rese mukana wekuti vanzwe zvavari kurongerwa nevatungamiriri vavo pasarudzo dzemusi wemuvhuro.
Tanga tiri kuteererwa across the globe, tichionekwa across the globe kuburikidza nekubatana kwataita neVOA. Zviri zvinhu zvatinenge tichikurudzira zvizove zvirambe zvichiitika. Zimbabwe ingave isolated, but chipo mukana kuti vanhu vavo vanotaura zvavanotaura pamufananidzo neparedhiyo iyo maonline platform atinenge tinawo. So ndiyo yanga iri main reason yatabatana neVOA.
Zimbabwe yange yakasunga masaisai nepenyuro dzakaita seVOA dzisingabvumidzwe kushandira muZimbabwe. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemubatanidzwa nemusi wemuvhuro unouya, apo yakakoka nyika dzepasi rese pamwe nekubvumidza vatori venhau vekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7.